Mukuru wekambani iyi vakalum firupi vanoti pasi pechirongwa chemafuro icho vari kuita nenyanzvi munyaya dzekurima dzegrasslands research station mombe idzi dzichange dzichidya huswa hwekudiridzira chete. Vati chirongwa chese chemafuro chinokosha $1.6 million uye mari iyi inosanganisira kutenga mombe mazana mana, mbeu yesora pamwe nemichina yekudiridzira. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekugadzirwa kwezvinhu mukambani iyi Vanyasha Chidzambwa vaudza Studio 7 kuti chinangwa chikuru chechirongwa ichi kuwedzera mombe dzemukaka nemukaka wacho.
Toda kuti tuwedzere mombe tichienda kumafarm tichishandisa yatinoti pasture, kureva kuti mafuro, because kazhinji kacho mombe vazhinji varimi vari muno vari kuita zvokungofida mombe dziri mumatanga, asi tiri kuti isusu tikaisa mafuro, mombe dzikaita zvokufura mumafuro zvinodzikisa mutengo wekugadzira mukaka zvakanyanya. So chirongwa ichi chiripo pakuti tuwedzere mukaka chekutanga. Chechipiri chiridzise cost yekugadzira mukaka. Tiri kuti isusu tikaita zvekumafuro tengo wechikafu wemombe unoridzisika ne tikangoti 2/3 kubva pacost yekushandisa fit chete chete.
Vachidzambwa vati vari kushanda nehurumende pamwe nemamwe makambani ekunze pachirongwa chemafuro, uye kana chikamu chekutanga chechirongwa ichi chikabudirira, chirongwa ichi chichavandudzwa.
Tine mapartners atinawo vatiri kushanda navo kubananidza nehurumende yedu kuti tiwane mafarms nemafuro neseed neirrigation zvinenge zvichibatsira kuti tigadzire mafuro aya mombe dziyazouya. Pari zvino tine mombe dzedu dzinokwana 400 mazana mana dzatiri kuti dzaakutouya kuti dzitange chirongwa ichocho, asi dzichauya dziri muzvikamu muzvikamu. Chikamu chekutanga chinenge chine zana, chimwe zana pamwedzi wega wega.
Pro Dairy iyo yakatanga makore mashomanana apfuura yakatenga michina yekugadzira mikaka inokosha mamiriyoni mana emadhora, uye inokwanisa kugadzira malita 3 million, asi pari zvino muchina uripo uri kuburitsa mukaka uri pasi pemalita miriyoni chete. Vafupi vati Zimbabwe inoda malita 10 million emukaka mwedzi wega wega, asi makambani ese emukaka munyika ari kutadza kugadzira mukaka unokwana nyika yese. Vati kunyange hazvo zvakadaro, kambani yavo iri kuronga kutengesa mukaka wayo kunze kwenyika, uye yakatotanga kuendesa mukaka kuZambia. Vati vari kuitira izvi kuti vawane mari yekunze iyo inodiwa nenyika mukutenga michina nezvimwe zvokushandisa mumaindustry kunze kwemukaka wakasiyana-siyana wakaita semas, sawa-sawa nesteri nemimwe. Kambani yePro Dairy inogadzirawo zvinhiwa zveRevive. Ndakamirira Studio 7 kuruwa, ndini Godwin Mangudla.